This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu kubvumbi 24 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mumiriri webudiriro mudare reparamende vaKosta Machingauta vorapwa vari muchipatara zvichitevera kurohwa kwavanonzi vakaitwa neZiro Manheru nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF.
Vaimbova gurukota redunhu remasvingo vakuda kwashe bhasikiti vonyorera vamugabe tsamba vachivaudza zvavanoti kukanganiswa kuri kuitwa namai Mahofa kunwa Netsi Ranch.
Vagari vekwamutare vanoti kwete kuurongwa hwekanzuro yavo hwekuda kuisa maprepaid water meters.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vamugentsvangirai vashanyira nhasi mumiriri webudiriro muparamende vaKosta Machingauta avo vari kurapwa muchipatara zvitevera kurohwa kwavakaitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF neZiro Manheru. VaMachingauta vanonzi vakanga vadaidzwa nevatsigiri vavo apo vakarwiswa nevanhu ava. Chiitiko ichi chakamhangarwa kumapurisa epabudiriro 2. Vamwe vakakuvadzwa muchiitiko ichi veMDC vanosanganisira vaRodrick Kahuni, muzvare Ethel Edwardina Yendisamunyoni, uye vachitaurawo mushure mekuona vaMachingauta vatsvangirai vati kuita kwakadai kunoratidza umondi. Vatiwo kurwisa kuri kuitwa nhengo dzavo kunoratidzawo kuti ZANU PF haisati yachinja muitiro wayo.
Kurohwa kwavaMachingauta kunoitikawo mushure mekunge imwe nhengo yeMDC kumasvingo yavanikwa yakafa iri pachiteshi chemabhazi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo pamire bato ravo panyaya iri kutaurwa neMDC iyi. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mhirizhonga iri kuitika yakanangana nekutyisidzira mapato anopikisa ayo angaofunga kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika yanga ichiitika muZANU PF ichaita kuti bato iri ritsemuke nepakati rosara risina kusimba.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Zvikwangwani zvemazita emigwagwa zvakaiswa nebato reZANU PF muHarare gore rapera munguva yemusangano waro mukuru weCongress zvinoti Dr. Grace Mugabe Way, Congress Road, pamwe negutsa ruzhinji walk, zvinonzi zvakabviswa. Bepanhau reZimbabwe Independent rinoti rakashanyira nzvimbo iyi nezuro rikaona kuti mazita emigwagwa aya akanga abviswa. Asi mutevedzeri wameya weguta reHarare, Kanzura Thomas Muzuwa, vanoti kanzuro yavo hainawo ruzivo rwekuti ndiani akabvisa mazita emigwagwa iyi, kunyange hazvo yanga ichipikisa kuiswa kwezvikwangwani izvi nebato reZANU PF zvisiri pamutemo.
Gore rapera meya weHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vakanyorera kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo vachida kuti mazita aya abviswe sezvo akaiswa zviri kunze kwemitemo yekanzuro. Kanzura Muzuva vanoti pasi pemutemo wekanzuro yeHarare hapana mugwagwa unopiwa zita remunhu mupenyu kunze chete kwemutungamiri wenyika. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kanawo mutevedzeri wemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaPsychology Mazivisa kunyange hazvo nhare yavo yanga ichirira. Ngatinzwei hurukuro yataita navamuzuva pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitika ndezvekuti vaisa migwagwa yavo vatumidza mazita zvakanga zvisina kuitwa nekanzo. Asi tiri mubishi rekuudzana kuti kanzo ndo inofarwa kunema migwagwa. I think my residents wo vakanga vasingagutsikane nazvo vakangozvibvisa nekuti zvakangoonekwa zvisipo. hafa isi kanzu ya kati saba. Haitingi ma angry residents, enoza zvinoita ma residents, kana vasinga zvisisa nene zvinhu. Nekuti ma bylaws edu isi kanzu anotaura kuti munhu ega anogona kunemwa after a street achiri mupenyu sitting president.
Saka ivo veZANU PF vati vambouyawo kwamuri here nenyaya iyoyi yekuti vanzwisise kuti ndiani akabvisa zvikwangwari izvi?
Havangakwanisi kuuya nekuti kubva pavakabva kuCongress ZANU PF haina kumbogadzikana. Vachiri kurwisana nemafaction. So I think kwavari iyoyo haisi priority. Vachiri kumborwisana mumusha.
Vanhu vanofanira kuita sei vasati vapa mazita kana kungava kune munhu akafa?
Ya vanouya nechikumbiro kukanzo. Kanzo yogara pasi zvoapprove.
Imi tinonzwawo kuti sekanzuro makava manyorerawo kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo pamusoro penyaya. VaChombo vakanga vati chiyo?
I don't think kuti it was a council resolution, but mayor vakanga vangonyora second saying kuti zvinhu zvaitwa apo zviri illegal.
Zvi zvamungakurudzira mune ramangwana kuti zvakadai zvisazodzokererwa?
Ndinongoti muzvimbo mega mega mune local authority, whether i political party ine simba kana isina simba, ngavaedze kupa kanzo masimba ayo kuti iite basa rayo kana kuti vanhu vangozviitira voga vasina kupuwa masimba yavo nekanzo.
Vanga vari mutevedzeri wameya weguta reHarare kanzura Thomas Muzuwa vari parunare muHarare neStudio 7.
Vaimbo vagurukota runona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanoti vanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachinyunyuta kuti vakatora chigaro chavo amai Shivai Mahofa vari kushanda muzvina bhizimisi vaBilly Rotenberg kuti vabvise vanhu vekuonwa Nancy Ranch kuitira kuti vaRotenberg vatange bhizimisi rekugadzira mafuta enzimbe panzvimbo iyi. Amai Mahofa vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti muri zviuru makumi maviri dzichabviswa kunewa Nancy Ranch dzichiendeswa kumapurazi manomwe akatsvagwa nehurumende. Vanoti izvi vakazviita nekuti nzvimbo yakagariswa vanhu ava navabhasikiti yainge isingakwanisi kuti igare vanhu asi kuti mhuka. Asi nzvimbo yakagariswa vanhu patsva iyi yagara ine mutauro nekuti kambani yeDevelopment Trust of Zimbabwe kana kuti DTZ yakavambwa nevaive mutedzeri wemutungamiri wenyika Mushakabvu Joshua Nkomo inotiwo yakatenga purazi iri. VaRotenberg vakanyorerana pasi chibvumirano chekushanda neDTZ mukuumba kambani yeZimbabwe Bioenergy. Asi pange pachikandiranwa makobvu nematete pakati pekambani iyi nehurumende. Tabata vabhasikiti kuti tinzwe zvizhinji.
Resettlement plan haina kuitwa nabhasikiti. Yakaitwa neministerial cabinet committee inochewa navaChombo ine maministers vana Mombeshora, vana Parinatwa veHealth, vana Muhadivesi veHome Affairs, vana Sukasukuwere veWater. It's a plan iri yakadesignwa ikapedzewa negovernment ikaapprovewa at Politburo. Saka hapana chinochinja, vanhu vekuchingwiza hakuna kwavanoenda. Vanoda kutsvakirwa mvura yekuti kumba 1 hectare kwavo vanofanira kunge vane maconnected water piping system. Zvendivo voindirwa kuma irrigation, voitirwa ma irrigation plots avo ema 2 hectares avanenge vachita irrigation full time for commercial purposes. Ndiyo plani iripo, ndiyo government plan. Haichinji nekuti kwavira mai Mahofa. Zvavanoita vachingonyesa papress vakamboti pavira vamunangarwa vakati takatobvisa vanhu vose vava kuchivumburu pasina kana munhu wani wakabva. Vakati tachinja taakuzondovaisa pakati pakati. All those careless and the irresponsible statements are not for called for. Chinongoda implementation, vanhu vagadzirwe mvura, tiwane vanhu vanoitira vanhu vechingwizi mvura. Zvoga izvozvo zvose zvokupuwa mari naBilly Rotenberg vachiti vakabvisa vanhu, forget it. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hatina kuitira tokwe mukodzi murungu, takaitira vanhu.
Saka muri kuti vanhu vakabviswa parida kuiswa Billy Rotenberg?
Ndezvo vari kuita. No vari kutoti Billy Rotenberg ngaachiita iye unondobvisa vanhu netransport yake achiita. All that kind of that's corruption. Icorruption iya hapana, vamugabe havabvubi.
vaimbova gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vari mumiriri wemwenezi East mudare reparamende vakuda kwashe bhasikiti vari parunare kumwenezi. Zvichakadaro mukuru weDTZ vaCharles Mandongo vanotiwo prize iri ndere DTZ.
Mwane purazi ndiye vana veZimbabwe. Ndiye vana veZimbabwe, born alive, those to be born, it remains in Naka, ndiye vana veZimbabwe Development Trust.
Ndiana ni waka iumba pekutanga?
Yaka umba na mdara, the old Josh, Josh Wankomo, na Mtanga, Dr. Liberty Mtanga.
Koseva basikiti wako ya wajiti, ranchi ndiye urumende, aisi enyu?
Aye. Ameno kuti anozvitora kuti, you know, Basikiti was a man who was in the doldrum for a long time. So when he came into the limelight of politics, I think he wanted to please certain people. And they gave him wrong information. Instead of him coming to me and giving me my documents, as a man I knew him very well. With my documents, I have won the Muslim military. And I have no doubt anozvizvira zvinhu kutaura anozvizvira. For some reason, I don't know, which he has not shared with me, he decided to do his own thing.
Billy Rottenberg, akazouya sei iko kunwa nenzuko?
Rottenberg came here to give to invest money. He invested money in Wanetsu. We had no money to go forward in development. So he brought that money, he invested. He bought shares here. And therefore, Billy owns shares. It does not own the land of Manet. But kana vanhu vafunga zvinhu zvavo, they don't listen.
Mukuru weDevelopment Trust of Zimbabwe vaCharles Mandongo vari panhare kumwenezi. Hatina kukwanisa kubata vaBilly Rottenberg nekuti munhu adaira nhare mbozha yavo ati vanga vasiri pamba akavimbisa kuti vanozotifonera asi havana kuita izvi. Amai Mahofa vaudzawo Studio 7 kuti havakwanise kutaura nekuti vanga vachiri pamusangano.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika muSouth Africa nasi nekune dzimwe nyika.
Zvuru nezvuru zvevanhu pamwe nevatungamiri venyika dzakawanda vaungana nhasi muArmenia vachicherechedza kusvika kwemakore zana ehondo yepasi rose iyo yakaona vanhu vemuArmenia vachiurayiwa nemaOttoman Turks. Vanhu vashanyira nzvimbo yekurangarira kuurayiwa kwevanhu ava. Vachitaura panzvimbo iyi muguta guru reYerevan, mutungamiri weArmenia Vaseji Sarkisian vatenda vatungamiri venyika vauya vachiti varatidza kuti vanopa chiremera kuhunhu. Armenia, iyo ine vanhu mamiriyoni matatu nemazana maviri ezviuru, inotora kuurayiwa kwevanhu vanosvika miriyoni nemazana mashanu ezviuru munguva yeWorld War I sekupondwa kwemarudzi.
United Nations inoti kufa kwevanhuwo zvavo muYemen kurikuwedzera kubva pakatanga kubhombwa kwenyika iyi nemauto emuchadenga ari kutungamirwa neSaudi Arabia. United Nations inoti vanhuwo zvavo vafa muhondo iyi vasvika mazana mashanu nemakumi mashanu ane mumwe chete. Sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana vanosvika zana negumi nevashanu vafavo muhondo iyi. Kurwiswa nemuchadenga kuri kuenderera mberi uye kwave nemazuva matatu Saudi Arabia yambokurudzira kumiswa kwekurwisana.
Vagari vekwaMutare vari kutsika madziro vachiti havasi kuzotambira urongwa hwekanzuro yeguta ravo hwekuda kuti vagari vatange vabhadhara mvura yavanoshandisa vasati vaiwana. Urongwa uhu unoshandisa maprepaid water meters. Mutorodo wenhauloida mumoyo anotipa nyaya iye.
Vachitaura nezuro manheru pamusangano wakarongwa nesangano rinomirira vagari vemuguta reUnited Mutare Residents and Repairs Trust UMRAT wekuzeya urongwa hwekanzuro uhu, vakawanda vakabuda pachena kuti havazozotambira zviri kuda kuitwa nekanzuro yavo. vanhu ava vakati izvi zvinosiya vanoshaya vari panguva yakaoma kunyange hazvo bumbiro remutemo yenyika richiti mvura yakachena ikodzero yemunhu wese. Musangano uyu unotevera mashoko akabuda emusangano wekanzuro wakakurukura nyaya yekuda kutangisa maprepaid meters muguta. Mumwe mugari wemusakubva mamutare vaEdward Chirwa vanoti vanopokana nenyaya yekuti mumisha yavo muve nemamita pari zvino apo dzimwe nzvimbo dzemamutare dzisiri kusvika mvura mazuva ose.
So I believe if possible vakatanga vambomaintaina mapipes avo then wazotaura nezvemamitas auyo maprepaid meters. I think it would be a noble idea.
Mumwe mugari wemamutare muzvare Mwanyara tariona vanotiwo kanzuro inofanirwa kutanga yagadzirisa nyaya yemvura zhinji iri kurasika mumapombi inosvika zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana.
Zvinotondishamisa nokuti ivo pacho vasogonotobhadhara vashandi vavo, saka muprepaid meters vachanomaisa vanongoona mari yachokupi ivo vasogonotozvigadzirisa uye nguva tonga vamaintaina nzvimbo mamvura iri kungorasika iyo nemapipes osam prepaid meters awo hatirambi kubhadhara mvura kana ichisupplywa kwese zvakaringana mvura irambi kubhadharwa asi ngaite zvinhu zvekuti vanhu vagare zvakanaka pasawone kupokana.
Imwe nhengo yeumrat amai memori tapera avo vanogara musakubva vanoti havadi kunzwa nezvemamita aya sezvo kwavanogara dzimba idzi dzakakamurwa dzichigara mhuri mbiri.
Paid meters hatitoidi zvachose nokuti sekwedu kwatinogara ward 4c tinogara dzimba dzemasingles dzekuti one room unogona kushare two families saka prepaid meter yacho inoshanda sei pamafamilies two ari kushare.
Vaimbove mumiriri wemakoni south mudare reparamende vapeshaya muchauraya vanoti mamita emvura aya anozivikanwa zvikuru nekusasimba kwavo zvakare mamita aya achapa kuti vanoshaya vange vachizomerwa neupenyu.
Tikuona kuti if we introduce this system yeprepaid water tinoincrease gap riri pakati pevanhu vane mari nevasina mari because varombo vaya vetiri kuona kuti ndo vaakuita constitute about 80% yenyika inei vacharamba vachizonetseka.
Mumiriri wemutasa south mudare reparamende uye vari sachigaro wekomiti mudare iri rinoona nezvekutongwa kwematunhu nemaguta muzvare Irene Zindi vanotiwo kanzuro inofanirwa kugadzirisa kurasika kwemvura yakachena kuri kuitika muguta kwete kumhanyira kuisa mamita aya.
Kune mvura zve iri kurasika iri kunzi iri kukwana iyo 53% iri kungorasika nekuda kwempombi dzakachikoka chikoka saka naizvozvo imvura yakanaka inofanira kunga iri kutomwiwa inoshandiswa mudzimba iri kurasika isingasvike muvanhu saka izvozvo zvese izvozvo kana zvikarega kutanga zvagadziriswa nemutare city council vachimhanyira kuti taakuda kunotenga maprepaid water meters ndinoona pachiita gakawa nevagari vemudhorobha remamutare.
Kanzuro yemutare inoti kuisa mamita mudzimba ayo anodarika mazana mana ezviuru kuchapa kuti vanhu vazhinji vabhadhare mari yemvura sezvo pari zvino vasiri kubhadhara. Kanzuro iyi inoti vagari vane chikwereti chemiteno nemvura chinosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora kubva gore rapera uye kunyengetedza vagari kuti vabhadhare hakuzi kuwana anoteerera. Mamwe makanzuro emaguta anoti Harare, Bulawayo, Chitungwiza pamwe neChipinge akamboedza pfungwa yemamita aya asi vagari vakatsika madziro vachiti havazi kuzotambira urongwa uhwu. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Vamwe vemapato anopikisa nenyanzvi munyaya dzesarudzo vari kushora mashoko asachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau ekuti sangano ravo riri kunetsekana pakuti roshandisa gwaro revavhoti ragara riripo here musarudzo dza2018 kana kuti rotanga kunyora rimwe idzva. Amai Makarau vanoti dambudziko guru ravakatarisana naro nderekushayiwa mari yekuita basa iri. Vanotizve musarudzo dzemabaya elections dzichaitwa musi wa10 Chikumi pachashandiswa voters roll yagara iripo iyo iri kushorwa neveruzhinji. MDCT inoti inoda gwaro idzva pasati paitwa sarudzo uye kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Aya mashoko ari kutsinirwavo navajack zava avo vanoshanda nesangano reelection resource center muhurukuro yavaita nhantungamiri nkomo westudio 7.
Nyika inofanirwa kutora nguva
yekugadzirisa ronda ragara richinetsa sarudzedu dzemuZimbabwe. Ende ronda guru nderekuti iroro gwaro iri raiva nematambudziko akawanda. Vamwe vanoriti tsvagurudzo yaitwa mune vanhu vakakurisa, mune vamwe vakafa varimo mugwaro iroro, mune zvakare zvakanyorwa zvakakanganiswa zvakawanda mugwaro iroro. Saka tiri kuti zvinhu zvatisingatambiri, hapana chinhu chatingati chadhura pademokirasi yedu yemuZimbabwe. Inyaya yekutoti kuti tine makore maviri matatu ari kumberi, inyaya yekuti hurumende ngaigadzirire, hurumende ngaitsvage yobatana musoro pamwe chete nevamwe yogadzirisa yatinoti voter zero yedu muZimbabwe.
Asi Izeki hamuoni ichigona here vazava kuchenura gwaro revavhoti iro ragara riripo?
Chinonetsa ndogwaro iri ragara richinetsa. Ndogwaro ravari kuti nanhasi amai makarao vakaenda kumatare edzimhosva vachitaura kuti havakwanisi kutipa gwaro iroro. Munoyeuka vadhavengwa mukuru wezapo aita nyaya dzakawanda achiti vamakarayo tipeiwo gwaro iroro, asi zvototishamisa vaakutaura kuti toda kuchenura rekare. Ende gwaro iroro vakabvira kudhara vachiti hatina, hatikwanisi kuriwana. Ko gwaro ravari kunyima vana veZimbabwe ndo ravava kuda kuchenesa here? Ngavatange vambotipaka toriona kuti ndo gwaro riyai, tochiti haachenura henyu. Ko vari kurivigirei vozongotiudza kuti varida kurichenura? Saka zviri nani titange chinhu chitsva chatisati taona, pane kuti tonyimwa chinhu chatinoziva kuti chagara chiripo kubva makore anokura anopfuura makumi maviri apfuura chiripo, kana kuti makumi matatu chaiwo chiripo voter zero yedu ichivakwa.
Vajekzava vanoshanda nesangano reElection Resource Center vanga vachitaura vari parunare muHarare natungamiri Nkomo weStudio 7.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United chakatarisana nemiedzo yemari apo chiri kugadzirira mitambo yacho yeCastle Lager Premier Soccer League mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chine matambudziko makukutu enyaya dzemari zvekuti murairidzi wavo Mark Harrison anoti haana chivimbo chekuti maGreen Machine achakwanisa kutamba mitambo yavo iri pedyo apo vatarisana neZPC Karibam National Sports Stadium nesvondo. Harrison anoti chikwata ichi hachina kana senti zvaro zvekuti zvave kuvaomera kufamba kuenda kumitambo, achitiye pari zvino haasi kuziva kuti chikwata ichi chakwanisa here kuenda kuNational Sports Stadium kunyange mutambo uyu uri pedyo. Vatambi vechikwata ichi vakaramba kutamba mutambo neHaumaini uyezve svondo rapfuura. Chikwata ichi chakasvika mubhuru wayo kwasara maawa maviri chete kuti mutambo wavo weIndependence Trophy utange mushure mekunge kwatsvagwa mari yekuisa mafuta kuti bhazi rifambe. Anopa mari kuchikwata ichi vaTwin Piri vabvuma kuti zvinhu zvakavaomera zvikuru vachiti ivo kusanduka kwezveupfumi munyika kwavaisa panguva yakaoma.
Munyika yandiri kurarama ndiri muZimbabwe, handiti haisi Zimbabwe yazuro iyai yataigona kuita zvinhu zvese izvi.
Asi vaPiri vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai vari kuedza nepavanogona kuti chikwata ichi chikwanise kutamba mitambo yacho kusanganisa weZPC Kariba iwo une svondo.
Tiri pakati pemishi rokutsvaga masponsors kuti vauye vabatsire, nokuti mutambo wenhabvuka kana hurumende isingapindire, because we create employment, kana isingapindire sezvinoitwa kune dzimwe nyika, mateams anopiwa magrants nehurumende dzavo, but kunokuka hatina. Saka tinotorarama nesponsorship, ndo inoita kuti mutambo wenhabvu uenderere mberi sponsorship.
Asi vaPiri vabuda pachena kuti vari kutengesa chikwata ichi kana panenge achichida.
Saka ndiri kuti ngauye vanhu vanoda kubatsira. I'm prepared, and you know what, it's not today kana kuti nezuro pandakazvifunga, it's about 3 years ago ndakazvifunga ndichiti I need to rest.
Dynamosi ine dambudzikowo guru kwete remari, asi munhandare apo iri kusangana neHarare City muRufaro Stadium mangwana. Triangle yakananga kumusha wemabvuku netafara apo iri kusangana nechikwata chiri kutambura cheFlame Lily, icho vari kutarisira kukunda kuti varambe vari pamusoro-soro pamakundano ezvikwata gumi nezvitanhatu aya. Zvikwata zvehauma ine chicken in zviri kusangana muLuveve Stadium mukurakidzana masimba sezvo zvikwata zviri izvi zvichibva zvose muBulawayo. FC Platinum yakananga kuAscott Stadium uko iri kusangana neHwahwa Prisons. Dongoso Mules iri pamusha neHighlanders uko Chapungu iri pamushawo zvekare neHwange. Cholocho Pirates iri kukweshana neBuffaloes muWhite City Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mhirizhonga iri kuitwa apo nhengo dzeMDC dziri kurohwa kana kupondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanuPF.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muGuinea-Bissau.
Nyika diki yemuWest Africa yeGuinea-Bissau yakasangana nematambudziko akawanda mumakore apfuura. Utongi wechiuto wakavhiringidza utongo hwejechetere, izvo zvakapa kuti zvigevenga nembavha pasi rose zvishandise nyika iyi senzvimbo inopfuura nezvinodhaka zvichibva kuSouth America zvichiendeswa kuEurope.
Asi pave netarisiro sezvo vanobatsira pasi rose mushure mekufarira kugadzikana kwava munyika iyi vari kuzvipira kudira mari inodarika bhiriyoni imwe chete yemaeuros, iyo ichatsigira zvirongwa zvebudiriro. Vanobatsira pasi rose vakapinda musangano vakaitwa muBrussels mwedzi wapera vakatsigira urongwa hweGuinea-Bissau unosimudzira mabasa ebudiriro pamwe nekusimbaradza urongwa hwejekerere.
America inomirirawo yakatsigira urongwa uhu mukusimbaradza ukama hwenyika iyi nenyika dzepasi rose. Izvo zvichabatsira kuti Guinea-Bissau izadzise zvisungo zvayo, izvo zvinozopa kuti upfumi huvandudzwe, vechidiki vachiwana kurarama kwakanaka, kurwisa uori pamwe nekusimudzira utongo hwejekerere uye kupedza urombo. America inoti yakazvipira kuenderera mberi neusawira hwayo neGuinea-Bissau munyaya dzekudzivirirwa kwenyika iyi, kuvandudzwa kwemitemo pamwe nenyaya dzeutano. Vanhu vemuGuinea-Bissau vanofanirwawo kuzvikudza nebudiriro yaitika mukati memwedzi gumi kubva paitwa sarudzo, uye vanofanirwawo kutarisira rubatsiro rucharamba ruchibva kuAmerica. Mashoko aya anomirira zvinofungwa nehurumende yeAmerica pamusoro peGuinea-Bissau.
Yashika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Yekutanga inoti, hi Jonga and blessing, muri sei? Basa munogona. Great my mom and dad. Farisai Blas vangu D Roy Studio 7 kuri sei kwekumberi. Dini Evans daka kukwekwe.
Mwanotiwo makadii vashamarari veStudio 7 kudai Mwari vapindira muZimbabwe. Musava nekupokana zvikuru sei nezvematongerwo enyika. Ngatibatane, tiri kurarama kunyange zvakaoma. Tinoimba kuti zvichanaka chete. Ndini Godfrey Kwamurewa.
Mumwe anoti, hai, ini ndinonzi Margaret Banda. Muri kubata basa zvakanaka varume. Rambai muchitipa nhau dzechokwadi. Ndinokwaisa vose vekwaBanda vari muZimbabwe.
Mumwe anotiwo, what a wonderful broadcasting guys. I no longer tune in to local stations because vanonyepa. Chokwadi chavanotaura ndechetsaona nekudaidzira nabvu chete. Keep on guys, mabatsira vazhinji mumaruva chero nevairova vanhu kuti vasaterere Studio 7. Vakutobata Studio 7 every day.
Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shoma, asi tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha kuno kuStudio 7 sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Mumiriri webudiriro mudare reparamende vaCosta Machingauta vorapwa vari muchipatara zvichitevera kurohwa kwavakaitwa neZuro Manheru nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanuPF.
Vaimbova gurukota reMasvingo vakuda kwashe bhasikiti vonyorera vaMugabe vachivaudza zviri kukanganiswa naamaishuwa emahofa kunoanetsi range.
Vagari vekwaMutare vanoti kwete kuurongwa hwekanzuru yavo hwekuda kuisa maprepaid water meters.
Tabva tatsvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande naJonga munhau dzechirungu.